Fanta,
do it. Haruti chikwawa, Fantani.
Mr. President.
That's all. Dini mufesi uye, ndino shanda kumsika. Uka unadaka roba kia, uno shamisika. Chimoko shoto skrima, chibaba chato shika. Kana pari patanzi, shotanga kutotweka gosi. Dege ndiji fighter, dege ndiji fighter, oh. Dege ndiji fighter, dege ndiji fighter, oh. Ndokwira nepsika, ndosama kutsvaka ndika musika ndikabroka ndotombo ita jega kupinda muma street wa maindi nesweka chimoko chikaita nzara ndotenga mamega andisi kunyeba chimbobvunza mukoma spraga kana kuti kruga kana kuti baga msawadena msawatsvaga vasiyei vari vega adzi step siya dzinokwereta maega kosi vanenge vachifaita vanenge vachifaitawo
Mr. President.